Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 22/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yabudisa mashoko ekuti vana vechikoro vanoita 30 havasi kuzikanwa kwavari. Mutungamiriri wenyika vazivisa kuti mugovera nesvondo achange ari mazuva okuchema vanhu vakafa panguva yedutu mupengo Cyclone Idai. Sangano revarairidzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe rabatsira vanhu vakashaya mutsaona yedutu mupengo nekupa mabhokisi 15. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti vana vechikoro vanoita 30 pamwe chete nevakuru vezvikoro vaviri nemudzidzisi umwe chete havasi kuzikanwa kwavari. Pavana vasiri kuonekwa ava, 24 vanobva pachikoro cheNgangu, vana vanobva pachikoro cheDzingire uye vaviri vachibva pachikoro cheChimanimani. Pari zvino vanhu vanoita 250 nevapfumbamwe vanonzi vakafa munjodzi iyi muZimbabwe, kuchinzizve mitumbi inoita 120 yakaeredzwa nemvura kusvika kuMozambique. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti mangwana mugovera nesvondo achange ari mazuva okuchema vanhu vakafa panguva yedutu mupengo Cyclone Idai. Vanomirira ZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti hurumende yadzidza zvakawanda panjodzi iyi zvekuti kana zvikaitika zvekare hurumende inenge yakagadzirira zvakakwana.
Tinoona sekuti chinhu chakanaka, zvinobatsira kuunza runyararo munyika kuti vanhu vawane nguva yokuchema. Hongu zvingava zvakati nonokei, asi pamwe hurumende inogona kunge ine zvikonzero. Idanho rakanaka nokuti pachirungu vanoti better late than never. Zvinhu zvakakosha kuti nyika yese yeZimbabwe tiimbowana nguva yokuisa muteuro nekurangarira hama neshamwari dzakatisiya, dzakatorwa nemafashamu emvura nedutu mupengo iyi. Tinoratidza kuti hurumende yaita chinhu chakanaka kuti tirangarire vana veZimbabwe vakatakatika nemvura iyoyi.
Pakabudiswa mashoko navana mazvikokota vanotarisa kumira kwakaita kunze, sehurumende isina kugadzirira pava akazvinzwa izvi?
Hatingati hurumende yanga isina kugadzirira, asi kuti chingaitika ndechekuti mukatarisa mashoko ese anana mazvikokota, vangava vemunyika medu, vangava vemurijeni yedu yemusadhai kana vepasi rose, mukatarisa both European model, American model, yaitaridza kuti mafashano emvura nedutu mupengo izvi zvichanyanya zvikuru munyika yeMozambique neMalawi. Kwedu kuZimbabwe kwainzi kuchauya mvura yakati wandei, asi hapana akanga aona yainonzi focus, kuongorora zvemberi kuti tichava nedistraction kana kuti kuparara kweupenyu neinfrastructure kwakaitika muZimbabwe. Hapana anga achazviona. Ndoda kudzokera zvendichiti tinoziva kuti hurumende yedu yakayambira vanhu kuti kuchauya mvura nedutu mupengo rakati wandei, vanhu vabve kunzvimbo dzakaderera. Asi semagariro anoitawo vanhu, zvinoneta kuti nyika yakaita seZimbabwe, pamunoti vanhu ibvai mumisha venyu vanobvunza kuti munoda kuti tibve tichienda kupi. Hatina nzvimbo dzakagadzirirwa dzekuti vanhu vaende kwekunogara.
Munoona sekuti Zimbabwe yadzidza zvakawanda here kuti zvikaitika zvekare tisarasikirwa neupenyu hwavanhu vakawanda kudai?
Ndinoona sekuti dambudziko ratawirwa naro iri idambudziko rinoita kuti mune ramangwana rinouya yainonzi future planning, zvakakosha kuti nyika yedu ive nenzvimbo dzekuti kana paita dambudziko, kana tichiona kuti dambudziko rakadai rinouya, vanhu vanogona kutakurwa nedzindege kana nedzimotikari dzingava dzemauto kuti vabviswe nguva ichiripo vandogara kwakakwirira kunoita kuti dambudziko rekushayirwa noupenyu kuye kushoma. Vazhinji tinonzwa kuti vaiti vanoda kuti tibve kumbudzi dzangu dzinosara nani, mombe dzinosara nani. Mbudzi nemombe nezvimwe zvipfuyo zvinogona kuzotsvagwa mune ramangwana, asi upenyu haudzoke. Tine urombo zvikuru chaizvo nokushayirwa kweupenyu kwakawanda kudai munyika yedu yeZimbabwe.
Avo vanga vari nhengo yezanupf muamerica Dr. Frank Guni vari parunare muwashington dc nestudio 7. Sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti riri kubatsira vanhu vakashaya mutsaona yedutu mupengo cyclone Idai nekupa mabhokisi gumi nemashanu achishandiswa mukuradzikwa kwevamwe vevakashaya. Munyori wep2uz vaRaymond Majongwe vanoti vari kusvitsa mabhokisi aya kukereke yepresbyterian church iri kuhighlands muHarare, iyo ichazosvitsa kuchimanimani. Vanoti vakafunga kubatsira nemabhokisi mushure mokuona nzira dziri kuradzikwa nadzo vafi, idzo vanoti hadzina chiremera chinotarisirwa kupiwa munhu anenge ashaya. VaMajongwe vanoti sangano ravo rine nhengo dzakashayawo mutsaona iyi zvekuti vakatotumira mari kune dzimwe mhuri dzevafi kuti dzishandise parufu rwavo. Vanotiwo nhengo dzavo nyika yose dziri kuunganidza rubatsiro rwakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
TTUZ tatenga nacovin anokwana kuita 15 atiri kudonata kupresbyterian church nekuti tashaya transport yekuaendesa kuchimanimani kana kuchipindi, asi iye nezvindaudzwa represbyterian kuti makovin nevai togona kuaendesa. Patichaatakura todavira kuti tachora mapikicha toratidza vakuru zvaitwa neTTUZ izvi, nekuti zvakandirwadza inini personali kuti zvokwadi zvokwadi vana vangu vekumanyika kwandinobva ini vanovigwa mumikoko yenyuchi kana mabhokisi anotakurwa matimati nepamusoro pekutaurwa vanoti vanhu vaora, saka ngati vakurumidze kuvava vega. Nekuti ugone muko wenzvimbo yega yega hatingavigi vanhu sekunonzi vanhu vafa tisingazivi, vanhu avakafa zvakazivikanwa. Saka takuvaviga kune vanhu vari kuviga emvura dzavo kusouth africa mumakofin akanaka kudarika zvimwe bhokisi zvematimati zvandavana zvichivigwa vanhu. Hongu vanhu vari kuti ngatimbomirai kushora, asi inini mumwoyo mangu saRaymond handifadzwi nezvandakaona.
Kuchine vasati varadzikwa here vaMajongwe?
Chokwadi ndechekuti kune vamwe vanhu vari muZimbabwe vakakukurwa nemvura vakaenda kunosvika kuMozambique. Zvichatotora mwedzi nekuti vamwe vari pasi pemvura kamuta zvikanganwa. Vamwe vakangoratwa mumahombekombe hapana anovaziva. Vamwe vari mukati memiti, vamwe vari mumashanga, vamwe vari mujecha. Kuvigwa kwevanhu avo ipuresesi inogona kutosvika kana mwedzi miri vanhu vachimbonzi kwawanikwa munhu akaurawo. Vanhu ivavo vanhu vachida kuvigwa, ende tikuti ngati vapei ruremekedzo kune vanhu vakafa vasina mhaka yavapara. Haazi maprisona, haazi mapopa, hazisi mbavha, havasi varoyi, havasi vanhu vafa vachitiza mhosva dzavapara. Vanhu vakafa vakarara vachitoshandirawo nyika ino, vakatadza kudzwa nevanhu kuti ibvai munzira yenjodzi iri kuuya. Saka zvingandirwadzeni kuti tigobvuma kuti vanhu vanovigwa semadhongi zvandiri kuona zvinoitwa kuchimanimani.
Pane rumwe here rubatsiro rwamuri kupa kunze kwemari yamakatumira naiwo mabhokisi ekuradzika vakashaya?
Sesangano revarairidzi tiri kuunganidzawo hembe muzvikoro, tiri kuunganidza hembe kumahofisi kwedu. Izvi zvinhu zvinotora kuti kuti kuzviunganidza zvichatora nguva, asi pazvinenge zvaungana tichazvitakura tozviendesa ikoko. Nepamusana pekuti vandatendeka kuti kutaura nyaya yezvikoro 8600 zvakatekeshera nenyika, koita vamwewo vari kure vari kuti vari kungofona vachiti tichaunzawo mbatya. Nekuti ini ndagara ndangotaura kuti zvekuti mari inozonetsa mangwana. Ngavati anoda kutipa bhotoro remafuta, anoda kutipa bhotoro redovi, anoda kutipa bhutsu, anoda kutipa masokisi, anoda kutipa heti, anoda kutipa chinodziya, anoda kutipa gumbeza, anoda kutipa zvemukati. Ngavatipe izvozvo zvekuti hapana munhu anoziba, nekuti nemakore angu aya handifungi kuti pane munhu angambodhonetia zvemunhu akakora. Saka motozva tichavaunza handichikwani, saka tichaenda kwatofanira kunge tichienda. Ende hapana mukana wekuti tazogara pasi toti regai titorezvi tigopangana, nekuti nyaya yechinhu chadhonetwa cherufu chine ngozi kumberi. Ndozvandiri kungodza vanhu vanga vari kumaofisi kuti chauya nemunhu ichocho torai, hatisi kuda kuzombobva takanzwa kuti pane chabiwa. Nepamusana pekuti unozvitorera mweya unozokushungurudza mangwana, ukanetsa vana nedzinza nepamusana peruchiva.
Avo vange vari mnyori we Progressive Teachers Union of Zimbabwe wa Raymond Majongwe vari parunare muharare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Zvizvarwa zvevechidiki zvinomirira sangano revana veparwi verisununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association ratanga chirongwa chekuunganidza zvose zvinodiwa mukuedza kuyamura vakawirwa netsaona yedutu mupengo Cyclone Idai. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Chirongwa ichi chatangwa nevana vevarwi verusununguko vanogara muSouth Africa vakabatana nevamwe vavo vanomirira matunhu ose ari munyika yeZimbabwe. Imwe nhengo yesangano iri vaAntipas Banda, avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, vanoti vari kuedza pose pavanokwanisa kuunganidza zvose zvinodiwa kubatsira mhuri idzi.
Tinonzwa kugwadziwa zvikuru nezvaitika kuManicaland province kunyanya kuChimanimani. Ndosaka tichita kubatsira vakasangana nenjodzi yeCyclone Idai. Tinoda kubetsera nechikafu, hembe, magumbezi, matende, midziyo yemumba, butsu nesimende kumavictims eCyclone Idai. Tinoda kuti tiite community service tichibetsera vanhu kumamisha. Takatarisira kuwana mari inosvika 60,000 rands kuti titenge zvimwe zvinodiwa tasvikako, pamwe chete nekubetsera vanenge vachishanda nevanhu kumamisha. Ndinogwadziwa kuti kubva 39 years Zimbabwe yasununguka, hurumende yedu yotadza kugadzirira for madisasters akaita sana Cyclone Idai, apo ine mavhiki maviri yaudziwa asi hapana zvayakaita.
Imwe nhengo yesangano iri vatanzwana mawire vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuunganidzwa nesangano ravo zvinosanganisira mari, chikafu, mbatya nematende.
Sibuka tinochemani mhuri yeChimanimani tichiunganidzawo mari muakaunti yedu yekozwa, uye tine boka riri kuSouth Africa riri kutumidzira mari zvakare pamukuru. Mari iyoyo ichashandiswa kutenga machira, hembe, chikafu uye matent achashandiswa sezvipatara uye pekugara nemhuri dzakawirwa nedambudziko remvura kuChimanimani. Zvichatakurwa nekozwa Manicaland Group zvichiendeswa kuChimanimani.
Asi vamawire vatsoropodza hurumende nekutadza kwayo kutora matano ekudzivirira tsaona iyi.
Isu sevanoimawo kuitiranza tisi kufara. Hurumende yakaiteiwo nenguva mushure mekunge vaziviswa nezvecyclone. Vaisafanira kumirira kuti cyclone itange yaparadza vanhu vozotora matano. Vanoti shoko rakasvika kuvanhu asi Chimanimani yati shoko harina kusvika, saka rakasvikira kunani. Uye hurumende ngaisati zvinhu zvatambanidzirwa maoko yoita sekuti iyo ndiyo yapa rudo. Vana veZimbabwe vane rudo, uye ndinopa kutenda kune vose vakatambanudza maoko avo vachiratidza mwoyo nemhuri yeChimanimani.
Rubatsiro rwesangano rwekozwa runouya mushure mekunge gurukota rehurumende yeSouth Africa rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika, amai Lindiwe Sisulu, vapawo chikumbiro ichi. Amai Sisulu vari kupa kurudziro kumakambani, masangano akazvimiririra uyewo nevanhu vari munyika umu kuti vabatsire nepose pavanokwanisa zvizvarwa zveMalawi, Mozambique neZimbabwe zvakawirwa nedambudziko iri. Pari zvino kune rubatsiro kubva kunyika nemhuri yeSouth Africa runosanganisa zvikopokopo zviri kushandiswa kutakura vari munjodzi, uyewo vana chiremba vari kurapa vari munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, ndini Mo Blessing Munjoma.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mamwe madzishe haasi kufara nemachengetero akaitwa vamwe vevanhu vakafa panjodzi yebutu mupengo, vachiti vamwe vanhu vakachengetwa vakawanda muguva rimwe chete. Izvo zvinonzi nemadzishe aya hazvienderani netsika dzavo, saka vangangoti vavhukunyurwe vachengetwe patsva. Bepa nhau reHerald rine nyaya yemutungamiriri wenyika achiudza vanhu kuti mazuva maviri emugovera nesvondo achange ari mazuva ekuchema avo vakafa mudutu mupengo. MuChronicle mune nyaya yomusangano wakaitwa pakati pevatungamiriri vemasangano anomirira vanhu navamunangagwa kuBulawayo neZuro. Financial Gazette ine nyaya yeKariba Dam iro rinonzi neZambezi River Authority harichabudisa moto wemagetso wakawanda nekuti mvura iri mudhamu iri iri kuramba ichidzika. Muchikamu chino, tinopa watereri ve Studio 7, mukana wekutiba zvitauri revega, zviri mufungwa dzavo.
Ine tuko skuma, jivano bora South Africa, para Simbega, Mufazi, Pasan City. Ndechiti kune wese, akabatana nedambudziko remvura aiwa, tiri tese. Tinochema pamwe chete, kuteme netariro, kuti kuna baba chamisa, ngatirambe takashinga. President ava ndivo president vevanhu chaivo. Zvavakaita nemusi wemande, zvakakosha. Kuti unotoona vamwe vanoti katisima president veitobatana nemasofa nendege. Kogara kurufu kuti chiinyi chakadaichi purezidhendi unobatana nemasofa ukogara parufu kwakafiwa instead yekuti abatane nefoshoro kufoshore vanhu vakafushirwa nemavhu agadzire mugwagwa kuti vanhu vaone kufamba vanhu vaone kutakurwa vaone kubatsirwa iye unoti magadhi angu imomo takura emasofa ndizogara orozogara echiti kudii zvakaoma.
Thank you, Studio 7. I'm a teacher. Jimani Mande. Zvakaoma. Handidi kunyeperai. Maurira akaita cyclone anga kaoma. Hapana aitarisira kundochaita saizvozvo izvo. Takatorara usiku. Kwakatanga kutinhira. Tikata ine mvura semazuva aisha. Kwapera kutinhira kudaro. Mvura yakatanga senge iri kufesa kuti wow ichiuya. Ndobva kwaita zimhepo rakauya mhepo iyoyo ndoyanga ine dutu remvura but hei anga ari mahwani zvakazoitika handisi kuziva kuti takakwanisa kuita escape sei but takakwanisa kupona ndevana but zvazvakaoma pane vanhu vataive nawo pachikoro ipapo zvairwadza handidi kunyeperai
makadiko vashamarari vestudio 7 vana jonga kandimire aiwa vakomana munogona basa vakomana zvatakaona kuno kuchipinge panguva yemafloods zvakaoma asi chatinoda kukumbirisisa vana jonga ndezvokuti taive kuno kuchipinge tichinyatsokunzwa kuti kune cyclone iri kuuya inonzi dai yekufamba ne 176 kilometers zvese zvitaizvinzwa bati kara chokwadia tichiri kure kana hurumende yedu kukwanisa kuzvidzivirira pazvinhu zvatinenge tanzwa iko zvino izvi vanhu vagara vakabatira hana mumaoko
ko makadiko ini ndonzi mai mahanzu ndogara kwagutu tine chizivisowo chekuti tine imba yamwene wangu yakatorwawo necycloni idai kubhohwera uku panekisi pechikoro chepasekendari anonzi pambuya amagi mahanzu nepabamukuru vangu nepamwe panonzi pamuchoza saka hatina kuzivisa ndafunga kuti ndingozivisawo kuno kupa vamwe mungatibatsirawo ndonzi mai mahanzu togara kuno kwagutu vamwene vangu nditori navo kuno kwagutu yakatorwa tavatora vari kunoku vachirwara saka zvinhu zvese zvakanyorova mumba chikafu chese dzatenda
makadini ruzhinji rwezimbabwe rokutaura neni Maxwell ndiri muna musouth africa munomu chinondishamisa chaizvo ndechekuti vazhinji vari kuti zvanzi matraka anga achienda kunana chimanimani akazara nezvinhu maministers ivo vaitaura kudaro kuti matraka tasangana nematraka kutaura kudai matraka ari kuenda unaona chimanimani akasara nezvinhu but chiri kutishamisa mai ndechekuti kosei vamwe vachiti zvavasati vari sivha rubatsiro irworwo kune ndau kana kuti kune nzvimbo dzimwe dziri kusvikika dzisina kufa marodhi but still those people vari kucomplaina vachiti izvo havasati vawana rubatsiro ko rubatsiro irworwo ruri kuenda kupi riri kuenda kupi panzvimbo imwe chete here ndo chiri kutishamisa izvozvo government ngaione zvokuita munhu wese awane rubatsiro ndoanofanira kuti awane in time
a avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvevana, UNICEF, raudza hurumende itsva yeDemocratic Republic of Congo kuti ibatsire vanhu vari munzvimbo dziri kurwiwa, uko mamiriyoni 13 evanhu vari kunetseka nekushaya chikafu pekugara pamusaka pekurwisana kuri kuitika ikoko. Vanoona mamiriro ekunze muAmerica veNational Weather Service vati muchirimo chino America yakatarisana nemafashani emvura makuru kupfuura ayo ari kunetsa iko zvino mumatunhu eNebraska neIowa. Vati vanhu vanosvika 200 emamiriyoni evanhu vachange vari munjodzi yemafashanu aya, ayo avanoti achange ari mafashanu anopfuura mafashanu ati aonekwa kwemakore mazhinji. America yatemera zvirango pamakambani ezvikepe maviri ekuChina ichapomera mhosva yokupunza zvirango zvakatemerwa North Korea. America inoti makambani aya akatakura maratya nesimbi zvaibva kuNorth Korea. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kushorwa nevazhinji pamusoro pemashoko asina kunaka avari kuramba vachitaura pamusoro pavaJohn McCain avo vakashaya mwedzi misere yakapera. Nezuro vaTrump vakaudza chaonga chevanhu pamusangano uyu kuOhio kuti vange vasingafariri vaMcCain uye havana basa nekusatendwa kwavakaita nemhuri yekwaMcCain pakubvumidza kuti mhuri iyi ishandise ndege yehurumende pakuchengetwa kwavaMcCain. Vakuru vakuru vemapato ese ezvematongerwo enyika vave kutaura vachirwira vaMcCain uye vachiti zviri kuitwa navaTrump hazvina kufanira, izvo zvinotaurwawo namufundisi Isaac Mwase veBaltimore Baptist Church avo vatabvunza kuti zvinorevei kana tichiti wafa wanaka.
Pakukura kwatakaita tichiziviswa kuti wafa wanaka, mutauro waitirangaridza kuti kana munhu ashaya vapenyu vanenge vakuedza nepose pavanokwanisa kurangarira zvakanaka pamusoro pemushakabvu. Zvanga zvisingaite kuti vanhu vataure mashoko anoratidza uipi hwemunhu ashayika.
Hakusi kureverana nhema here kana tichiti wafa wanaka isu tichiziva tsika dzemunhu wafa wacho?
Hakusi kureva nhema kuziva kuti munhu woga woga haana zvose zvaakaita. Munhu wega wega ane nzvimbo muupenyu hwake dzaanonge achiratidza mabasa akanaka. Saka kana ashaya yanga iri tsika yokurangarira zvakanaka pamusoro pemunhu. Kuipa kwake kuregerwa kuchingofira mukusataura pamusoro pavo.
Kana umwe pakati pedu akasimuka achitaurawo achiti aiwa munhu uyu wanga asina kunaka munharaunda yedu, agotanga kudoma zviito zvakaitwa nomufi achitaura zvese zvaanoziva zvakaipa, vanhu vangazvitambira sei izvi Reverend Mwase?
Vangasatya maita izvo. Vanhu vanoti ingwana akutiitira mashura nekuti hazviitwi zvakadaro. Kazhinji kacho mukushumira kwangu mukereke nemukufudza mhuri yeZimbabwe handizive ndamboona munhu achisumuka achinyomba munhu atisiya. Handitomborangarira zvinotongonzwika mune zvematongerwo enyika. sezvokuitika muno muamerica pa nemutungamiriri wenyika ino pamusoro pazvakabvuma kenya
zvatiri kuona zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika munomu tinozvitora sei isusu vomuzimbabwe netsika dzedu nemabatiro atinoita vashi
anongotiya tine muromo yakashama pamone kana vadyidzani vake vari kumutsura kuti kwava kuenda kwakuzi kunu kwaunofanira kuenda hadzibvi tsika dzedu hadzibvi tsika kuvanhu vazhinji pasi rose sekuti munhu unyombe mushakati
munofungei imi kana muchinzwa zvinotaurwa izvi pamusoro pomufi
tinongoshama muromo tichingoti vakuru vakuru ngavazvidhore vadzidze nzira dzekurangarira zvakanaka pamusoro pevanenge vaenda mberi vatisi rangarirai zvakanaka zvevafa chedu kungorangarira zvakanaka pamusoro peanenge atisi
avo vange vari mufundisi veBaltimore Baptist Church mufundisi Isaac Mwase vari parunare kuBaltimore neStudio 7 katisiya zvavo asi hatimbovakanganwa vaOliver Mutukudzi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau hurumende yabudisa mashoko ekuti vana vechikoro vanoita makumi matatu havasi kuzikamwa kwavari mutungamiri wenyika vatara kuti mugovera nesvondo achange ari mazuva ekuchema vanhu vakafa panguva yedundupfeko cyclone Idai sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rabatsira vanhu vakashaya mutsaona yedutumupengo nekupa mabhokisi gumi nemashanu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka hwande ndoti mosara zvakanaka.